Ma Gamecocks ane vatambi vana kusanganisa mutungamiri wevatambi Danny Phiri uyo runyere kuperwa ngaruchifamba rwekuti haakodzeri kupinda pavatambi vakashura mare ava nemhaka yemayero kadzi mashanu pamwe neRed Card izvo akapiwa mukufamba kwegore. Asi vanosarudza vati Phiri anokodzera sezvo asina mayero kadzi matanhatu nemaRed Card maviri sezvinotaura mitemo yavo. Achitaura neStudio 7 mukupera kwesororo, Phiri akataura nevezvemitemo avo vakamuzivisa kuti iye aikodzera kukwikwidza makundano emutambi akarura kudarika vese gore rino.
Ndakataura nevanhu vanoziva nenyaya dzemakadhi idzo.
Phiri abatana naClement Matau, Elvis Pezeze pamwe naEdmund Rambadare kuvatambi vabva kuChicken Inn vari kurwira mukombe wakakosha uyu. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu Muzvare Margaret Makazhu vanoti vachitarisa pavatambi vasarudzwa ava vari kuona Phiri achitora mukombe uyu.
Hazviri pachena kuti mukombe uri kuenda kuna Danny Phiri.
Vamwe vatambi vasarudzwa pagumi nemumwe chete vanosanganisa Knox Mutizwa weHighlanders, Stephen Mwakatuka weCapes United, Rafael Manuvire weZPC Kariba, Tendai Mukuruva naOcean Mushure veDynamos, Hilary Bakacheza weTriangle pamwe naBrian Muzondiwa weFC Platinum. Kunyange hazvo vatambi ava vasarudzwa nhasi, achatora mukombe uyu pamwe nevaviri vachamutevera vachaziviswa pamabiko achaitwa neveDelta Beverages nemusi wechishanu. Zvakamira zvakadai zviri pachena kuti Joy Antipas ndiye achatora mukombe wemurayiridzi akashura mare mushure mekutora mukombe weLeague neChicken Inn. Tichiramba tiri mumutambo wenhabvu, iyi ndiyo mhemberero yaive muLafarge Stadium musha wemabhuku nemugovera mushure mekunge chikwata cheChicken Inn chakatambidzwa mukombe weLeague naGeneral Manager weDelta Beverages vamunyaradzi Nyandoro. Izvi zvaikodzera mushure merwendo rwakafambwa nemaGamecocks kubva muna Kurume kusvika musi uyo vakarova Harare City 3-1 kuti vatore mukombe uyu. Phiri anoti zvaikodzera kuti vakunde nemhaka yematambiro avaiita kubvira makwikwi aya achangotanga.
Takazokwanisa kuwina kagemu last game takawina
muongorori wezvemutambo wenhabvu vatendekai munhenzva vanoti zvanga zvanyanya kuti mukombe urambe uchingotorwa neDynamos makore ese ese.
Bhora rimuno muZimbabwe ranga ranyanya kudominatwa neDynamos and zvinhu zvinofadzawo kuti zvachinjawo kubva kuHarare.
Panguva iyo Chicken Inn yaipemberera kwakave nekuchema pamwe nekusuwa mumusha meBuffaloes apa chikwata chavo chakakundikana kuramba chiri muPremier Soccer League. Chikwata ichi chakarohwa 1-0 neDynamos. Panguva iyo Cholocho Pirates yakaita mangange 1-1 neHarare City, zvireva izvo kuti Cholocho Pirates yave kuramba iri muPremier Soccer League. Cholocho yakapedza ine mapoints makumi matatu neimwe chete, maviri pamusoro peBuffaloes iyo yave kubatana nedongo Flame Lily pamwe neHwahwa kuenda kuDivision 1. Mimwe mitambo yekugumisira kwemwaka uno yakapira seizvi: Highlanders 0 ZPC Kariba 1, Capes United 3 Wawa 1, Wange 1 Triangle 2, Dongo 1 FC Platinum 1, neChapungu 0 Haumine 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.